Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitefe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro kurume 28, 2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti vari kufara nezvakabuda musarudzo, asi vachitiwo Zeki iri kukundikana kuita mutongi gava. Vakatungamira MDC Alliance musarudzo vaDouglas Monzora voramba mashoko ekuti mubatanidzwa uyu hauchina chivimbo navo. Misika yefodya yotarisirwa kuvhurwa nemusi wechitatu. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC vaNelson Chamisa nemutungamiri wechimwe chikwata cheMDCT uye vakatungamira MDC Alliance musarudzo vaDouglas Monzora vakurudzira kuti paitwe nhaurirano munyika kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika pasati paitwa sarudzo dzegore rinouya, vachiti sarudzo dzemabyelections hadzina kufamba zvakanaka, kunyange hazvo bato reCCC riri kufara kuti rakakunda musarudzo idzi. Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau muHarare nhasi vachamisa vati vari kufara zvikuru kuti bato ravo rakakunda musarudzo dzemabuy elections, kunyange hazvo vachiti havasi kufara nekusafamba zvakanaka kwesarudzo mune dzimwe nzvimbo uko vanoti vanhu vakatyisidzirwa pachishandiswa madzishe.
Takazvambaradza vanhu ende vagari kana zvizvarwa zvemuZimbabwe, macitizens, tinoatenda nebasa ravakaita. Vari kudiaspora vari muno ndo varizi vechinhu ichi, hachisi chinhu chemunhu, chinhu cheruzhinji chevanhu. Vanhu vakataura vatungamiri vavanoda ende tiri kutenda zvikuru kuti takabuda zvine mutsindo kutsuna 19 out of 20. Taifanira kutopfuura ipapo dei kusiri kuti vakamboita unjarinjari munana epwetsi kunana chivi kunana mwenezi kwavakaita zvavakaita, asi toda kutaura ichokwadi kuti nyika yamirira rusununguko, yamirira shanduko iri kuuya pabhazi riri kuuya muna 2023. Munhu wese nganyorese kuvhota, munhu wese ngaavhote.
Vaenderera mberi vachiti bato ravo ratipa mubishi kugadzirira kuti rigowana nhengo dzeparamende dzakawanda dzichapinda mudare iri kudarika mapato ose, uye kukunda musarudzo dzemutungamiri wenyika kuitira kuti vagokwanisa kuumba hurumende pachaitwa sarudzo dzegore rinouya. Vatiwo havasi kufara nekusamira zvakanaka kwegwaro revavhoti, vachiti izvi ndezvimwe zvinofanira kuti mapato ezvematongerwo enyika agare pasi ataurirane nechinangwa chekuti sarudzo dzichazoitwa gore rinouya dzigoitwa pasina anogunun'una sezvakaitika musarudzo dzemuna 2018 izvo zvakazopedzisira zvaita kuti vaende kumatare vachivabirirwa musarudzo idzi.
Ndodza tiri kutaura kakuti zvanza zvinogezana ka tiri vhine mupimbira gumbo rimwe chete, chero tikada kutizana muparamendi tirites, tikada kutizana muelections paballot ndendiri pamusoro vamunanga gwari pazasi, panaanaunzwa maresults ndendiri pamusoro vamunanga gwari pazasi. Nyika ndeyedu tose, hakuna anofanira kutiza mumwe. Ngatigadzirei nyika iyi, ZANUPF, CCC nemamwe mapato madiki.
Mashoko avachamisa atsigirwawo navamonzora avo vaudza vatori venhau pamuzinda webato ravo paMorgan Richard Tsvangirai House kuti kupera kwaita sarudzo dzemabuy elections kunogona kupa mapato mukana wekuti agare pasi azeye zviri kunetsa munyika.
Chinangwa chedu ishuvire yedu isu seMDC kuti dai zvinhu zvagadziriswa nekukasira
Vamonzora, avakorokotedza vachamisa nebato ravo nekukunda kwavakaita musarudzo dzemabuy elections. Bato ravo risina kana chigaro chimwe chete charakawana. Vati vane tarisiro yekushanda zvakanaka nenhengo dzetriple C muparamende pamwe nemumakanzuru. Vamonzora, vatenda kuti vakatadza kusvitsa urongwa hwavo zvakanaka kuvatsigiri vavo, zvavanoti zvakaita kuti vakundwe musarudzo idzi. Varambawo mashoko ekuti vakambomiswa basa muMDC Alliance, vachiti munhu akanyora tsamba yekumbovamisa basa haana masimba ekuvamisa basa, uye vati havafungi kuti tsamba iyi ndeyechokwadi.
Pane chitsamba chanyorwa, chichinzi chanyorwa nevanonzi vabomani. Vabomani ivavo havasitombori muZimbabwe kutaura kwatiri kuita iko zvinezvi. Saka chitsamba chango, chitsamba nhando, chitsamba chefeki.
Vamonzora vati havaone chakaipa kuti vagare pasi navachamisa, vachizeya nyaya dzinobata ruzhinji rweZimbabwe, asi vati zviri kuna vachamisa nevamwe vavo vari mutriple C kuti vanoda here kuti vagare pasi semapato anopikisa. Vati nyaya dzekurwira kuti pavandudzwe hwaro hwesarudzo haisi nyaya inofanira kuitwa nebato rimwe chete, vakati mapato anopikisa anofanira kuita chirwirangwe panyaya iyi kuitira kuti sarudzo dzichauya dzigofamba zvakanaka. Zvichakadaro, mutauriri weZANU PF vaChristopher Mutsvangwa vaudza vatori venhau pamuzinda webato ravo kuti vari kufara zvikuru kuti vakatora zvigaro zviviri muparamende kubva kumapato anopikisa musarudzo dzemabuy elections.
People don't want people who say dira jeche. Rodi riri kunadzirwa iwo uri dira jeche. You people will punish you for that. In any event, jeche racho rese ticharipedza tichinadzira marodzi.
Kunyange hazvo bato reTriple C pamwe neZANU PF vari kufara nezvakabuda musarudzo, sachigaro wesangano reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vaudza Studio 7 kuti nyange hazvo sarudzo dzemusi wemugovera dzaive dziine runyararo, izvo hazvireve kuti sarudzo idzi isarudzo dzakaitwa zviri pachena. VaMakoni vati sangano ravo harisi kufara nemhirizhonga yakaitika kukwekwe pamusangano wakaitwa navachamisa nevatsigiri vavo, iyo inonzi yakakonzereswa nenhengo dzeZANU PF, zvakazoita kuti munhu mumwe chete vamboone nincuve varasikirwe neupenyu. VaMakoni vati havasi kufara nekushandiswa kwaiitwa chikafu mune dzimwe nzvimbo nebato reZANU PF richitenga mavhoti, uye vatiwo sangano ravo riri kushushikana zvikuru kuti vanhu vashoma vakanovhota, vachiti izvo zvinoratidza kuti komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission haina kuita basa rayo rekudzidzisa vanhu nezvekuvhota nemazvo.
Pamwe nemapepa nhau ese hurumende akanga asi kupa mukana yakakufanira kumapato ese. ZANU PF yakanga ine mukana wakakura zvikuru, tingatoti 99% yemikana yaipiwa kumapolitical parties.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri weZEC vaJasper Mangwana kuti tinzwe divi rekomisheni yavo. Pose pari kuitwa sarudzo, mapato anopikisa ari kusara achigununguna kuti sarudzo hadzisi kufambiswa zvakanaka munyika. Izvo zvanzina vachamisa zvichaitawo kuti vatarisise zvikuru nyaya yekuti vakumbire sangano reUnited Nations kuti rigouya kuzoongorora sarudzo dzegore rinouya, vachiti zvose zvakataurwa nemasangano akaongorora sarudzo dzemuna 2018 hapana kana chinhu chimwe chete chatariswa nezvacho nehurumende yava munangagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Nhaurirano dzeRussia neUkraine dziri kutarisirwa kuenderera mberi nhasi muTurkey, apo hondo pakati penyika mbiri idzi yapinda musvondo rechishanu. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vanoti rusununguko rwenyika yavo yose rwakakosha munhaurirano idzi, vachiramba zviri kutaurwa neRussia zvekuti itore mamwe matunhu enyika yavo. Mutungamiri wenyika yeTurkey vaRecep Tayyip Erdogan vakataura parunhare nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin nezuro vachivakurudzira kuti vambokanda zvombo pasi. United Nations inoti vanhu mamiriyoni 10 vamanikidzwa kuenda muupoteri muUkraine nekuda kwehondo iyi. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vadzokororawo zvakare kuti nyika yavo haisi kuda kupidigura hurumende yeRussia mushure mekunge mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vati vaPutin havafaniri kuramba vari pachigaro zvichitevera kurwisa kwavari kuita Ukraine. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vanoti vanofunga kuti nhaurirano dzichabudirira sezvo Russia iri kutarisirwa kusagadzikana nekuda kwezvirango zvairi kutemerwa nenyika dzekumawirira. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Maonera ndinoita ndokuti zvinoenderana nokuti Russia yazvitambira sei. Nokuti tiri kuona kuti Russia iri kuti hapana chibvumirano chatichaitwa chokupedza hondo. Asi maitire Russia okunge yakusuduruka kubva muUkraine yakuenda kuma border states kwacho zvoradza sokuti vanenge vakupererwa nezvavari kuita. Vari kuramba zvavo nyaya dzokuti hapana chibvumirano chatichayatsokubuda panhaurirano idzi, asi ndokwavari kunge vari kuzembera kubvumirano kuchibvumirano ichocho, nokuti vari kuona kuti havasisina shamwari dzakawanda pakurwa hondo iyi. Nyika yeTurkey yaisimbova yakarerekera kuRussia yangu iri muNATO iri kuvakurudzira kuti aiwa misai hondo iyi mutaurirane.
Tinoona zvakare kuti mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanga vari muPoland uyezve vakaita nhaurirano nevamwe vatungamiri vedzimwe nyika dzekuEurope. Munoona kufamba kwakaita vaBiden kuchibatsira here muhondo iyi?
Kunobatsira chaizvo, nokuti pavakava vari kuEurope ikoko vakaparana chitsidzo chikuru chokuwedzera masanctions kuRussia, anosanganisira kusatenga gasi rinoenda kuEurope richibva kuRussia. Zvinova zvichazoremadza kwenguva yakareba ikonomi yeRussia. Vakabvumira zvekare kuti vachawedzera mari yokubetsera marefugee inosvika $1 billion, vagowedzera zvezvekare zvombo kuUkraine kuti Ukraine ikwanise kuzvidefenda. Vasati vatomboendako kuEurope ikoko vakasaina mutemo wokuti imwe mari yenyika yeRussia inenge iri mugold, sokuziva kwedu kuti nyika dzinenge dzine mari inenge yakaiswa kugold isakwanisa kutengeswa kune nyika dzakawanda wanda. Zvinova zvekare zvichawedzera kuremadza ikonomi yeRussia kuti isvike pakugwadama isazopota ichirwisa dzimwe nyika.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vari parunare kuOhio muno muAmerica naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Misika yekutenga nekutengesa fodya iri kuvhurwa nemusi wechitatu, varimi vachiti vanoda kupiwa mari dzavo dzese dziri mumadhora ekuAmerica. Uye nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzichitiwo kuvhurwa kwemisika iyi kuchaita kuti hurumende iwane mari yekunze yakawanda yekusimudzira upfumi. Godwin Mangodya anotipa nyaya inotevera.
Kambani yehurumende inoona nezvefodya yeTobacco Industries Marketing Board TIMB inoti misika yefodya kana kuti matobacco auction floors achavhurwa nemusi wechitatu muHarare, uye mamwe makambani anotenga fodya kana kuti macontractors achatanga kutenga fodya nemusi wechishanu svondo rino. Varimi vanoti vakagadzirira kuenda kumisika, asi semakore ose havasi kufara nemabhadharirwe avari kuitwa pakutengesa fodya. TIMB inoti pafodya yavanenge vatengesa, varimi vachabhadharwa zvikamu makumi manomwe nezvishanu ari madhora ekuAmerica, uye chikamu chinenge chasara vachapiwa mari yemuno inoenderana nemusika wemari yekunze weReserve Bank of Zimbabwe. Asi varimi vanoti vanoda kupiwa mari yavo yose ari madhora ekuAmerica. Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vanoti tarisiro yevarimi inobva pakuti zvese zvavanoshandisa pakurima fodya zvinotengwa nemari yekunze.
Shungu dzevarimi dziri dzekuti dai mari iyi yawedzerwa kana kutosvika pa100%, nokuti zvinhu zvose zvinoshandiswa navarimi iri kutengwa nemadhora ekunze ekuAmerica, uye vashandiwo vakudimanda mari maUS dollar iwayo. Saka zvinongobatsira kana varimi vachikwanisa kuwana mari iyoyo yakaita musvo iri maUS dollar.
Mutungamiri wesangano reTobacco Association of Zimbabwe vaGeorge Seremwe vatsinira mashoko avaZakaria vachiti vakatoisa chikumbiro kuhurumende chekuti varimi vapiwe mari yavo yese ari madhora ekuAmerica.
Takaisa chichema ichocho tichitarisira kuti pamwe vangaedza kunzwisisa kuti tiedze kupromota kurimwa kwefodya, kuti dai zvaingobvirawo vaimboti exempta zviri kuitwa kune mamwe mapato ari kuunza foreign currency kuti vatibvumidza kuti timbochengeta here 100%.
Vaenderera mberi vachitiwo pane vamwe varimi vasati vabhadharwa mari dzavo nemakambani akatora fodya yavo, uye zvingave zvakanaka kuti dai varimi ava vapiwa mari dzavo mwaka wekutengesa fodya gore rino usati watanga. Asi mukuru TIMB vaMinwell Gudu vauza Studio 7 kuti magwaro avo anoratidza kuti varimi vese vaiva nezvichemo vakaenda kumahofisi avo vakapiwa mari dzavo dzose. Vanotiwo mari inopiwa varimi ari madhora ekuAmerica iri kuwedzerwa gore negore.
Kuri rakapera sezvamunoziva varimi vakanga vachipuwa 6%. Saka iye zvino vakupuwa yakati wandei, vakupuwa ya 75%. Kuri rakapera paseri vaipiwa ivo 50%. Saka zviri kuenda zvichingoita zviri nani pamari yavanosara vai.
TIMB yakapa maresinis ekutenga fodya pamisika kumakambani makumi matatu anosanganisira Boka, TSF nePremier Tobacco Auction Floors. Yakapawo maresinis makumi matatu nerimwe kumakambani anotenga fodya akazvimirira kana kuti macontractors.
Gore rapfuura Zimbabwe yakawana makirogiramu mamiriyoni mazana maviri negumi nerimwe efodya.
Gore rapfuura nyika yakawana mari inodarika mamiriyoni mazana masere emadhora ekuamerica mushure mokutengesa fodya kunyika dzakaita sechina, america neeurope. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano relabour and economic development research institute Dr Godfrey Kanyenze vati kuvhurwa kwemisika yefodya kwakakosha chose sezvo kuchiwanisa hurumende mari yekushandisa pakusimudzira hupfumi.
Tikatarisa gore negore nguva iyi inokosha nokuti inobatsira kuti hurumende inge neupfumi hwenyika hunge huchiwana mari inenge ichipinda yokunze kwenyika.
Vanongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vaSimon Hove vanotiwo fodya yakakosha zvikuru sezvo ichiunza mari yekunze munyika nenzira dzakasiyana-siyana dzinosanganisira mitero pakutengwa kwayo.
Besides iyo fodya pane zvaikuputiwa, pane mishonga inogadzirwa ichibva muchirimwa icho chetobhako. Saka zvese izvi zvinokontributa kusimudzira kweupfumi hwenyika.
Kunze kwezvicherwa, fodya ndiyo inounza mari yekunze zvakanyanya kudarika zvimwe zvese. Gore rino nyika inotarisira kukohwa fodya yakati wandei kudarika yegore rapfuura nekuda kwekuti mvura haina kunaya zvakanaka. Vagood vati kunyange hazvo misika iri kuvhurwa nechitatu vachiri kuongorora kuona kuti gohwo remwaka uno rinenge rakakura sei. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Rezveutano rinoti nezuro munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19. Zvasiya vafa nechirwere ichi vave zviuru zvishanu nemazana mana nemakumi matatu nevasere, kana kuti 5438. Vanhu makumi mashanu nevatatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro. Vanhu zviuru makumi matatu nechimwe zvine mazana mapfumbamwe nevashanu, kana kuti 31905 vakabayiwa nhomba yekutanga yecovid-19 nezuro wakare. Hurumende yakaparura chirongwa chekubaya vanhu vakawanda nhomba nemuvhuro svondo rapera, uye inoti iri kuda kubaya nhomba vanhu zvikamu makumi manomwe kubva muzana panopera mwedzi wachikunguru. Vateereri veStudio 7, tine chiziviso chakakosha. Musi wemugovera nesvondo wega wega kusvika musi wa3 Kubvumbi, tiri kupai chimwe chirongwa cheLive Talk kubva na8 kusvika na9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabi elections ari kuitwa musi wa26 Kurume. Muchirongwa ichi tinenge tichitaura nemi vateereri tichinzwawo kubva kune vari kukwikwidza musarudzo idzi, uye nyanzvi munyaya dzezvesarudzo nezvematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk mugovera nesvondo. Vadzidzi vepazvikoro zvepamusoro munyika zvemayunivhesiti pamwe nevabereki vavo vari kuchema-chema nekukwidzwa kwakaitwa mari yechikoro, vachiti vakawanda vavo vachatadza kuenderera mberi nedzidzo. Godfrey Mtimba anotipa nyaya inotevera.
Zvikoro zveGirls Zimbabwe University, University of Zimbabwe, Midden State University pamwe nezvimwe munyika zvakakwidza mari yezvikoro nezvikamu zvinotangira pamazana maviri kusvika pamazana matatu kubva muzana 200-300%. Vadzidzi vazhinji vanoti mari iyi yakawandisa sezvo vabereki vavo vasingakwanisi kubhadhara mari idzi nekuoma kwakaita upenyu munyika. Girls Zimbabwe University yakakwidza mari kubva pazviuru makumi maviri kusvika pamari inotangira pazviuru makumi manomwe kusvika kuzviuru zana zvemadhora emunyika. University of Zimbabwe yakakwidzawo mari yechikoro kubva pazviuru magumi nepfumbamwe kusvika pazviuru makumi mashanu emadhora emunyika. Zvimwe zvikoro zvepamusoro zvinotarisirwa kukwidzawo mari iyi panovhurwa kotoro dzavo mwedzi unouya. Vabereki vane vana muzvikoro izvi vanoti dzakavaomera nekuti mari dzavo dzavanotambira kunyanya vanoshandira hurumende dzakakwidza nezvikamu makumi maviri chete. Mumwe mubereki ane mwana ari paGreat Zimbabwe University vaEdmund Rusike vati vanoda kuti vashande mwedzi mina kuti vakwanise kubhadhara mari yechikoro yemwana wavo.
Vhiki aperayo tanga tichitokakavadzana nehurumende tichiti tiwedzeko mari dzedu, asi mari dzedu dzangoramba dziri paya pakare. Zvokuti idzo mari dzobhadhwa kune vana hatichadzikwanisi, dzotiremera nokuti isu yatinokora cho ishoma. Zvakutoda kuti ndiite mwedzi mina ndichisevha mari iyo, tirangarirai zvakare kuti uyu mwana wandei ndichindisa uyu haasi yeoga.
Mukuru musangano unomirira kodzero dzevadzidzi muzvikoro zvepamusoro munyika reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU vaJoseph Nyamayaro vati makwidziro ari kuitwa mari dzezvikoro nehurumende achasiyana vazhinji vasina kodzero yavo yedzidzo.
Hatisi kufara nekukwidzwa kuri kuitwa maschool fees. Sesangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union patakamira tinoti hatisi kuzombomira kurwisa mafizi akwidzwa mayunivhesiti.
Studio 7 yatadza kunzwa divi rehurumende sezvo gurukota razvedzidzo yepamusoro munyika muzvinafundo Amon Murwira vanga vasingadairi nharembozha yavo. Asi vamwe vakuru vakuru vezvikoro izvi varamba kudomwa mazita avo vati vakawedzera mari iyi sezvo zvinhu zvose munyika zvakakwira zvichitevera kukwira kwakaita mafuta edzimotikari pasi rose nenyaya yehondo iriko pakati perussia neukraine. Kushaya simba kwedhora remunyika kwave kupawo kuti zvinhu zvirambe zvichingokwira zuva nezuva. Mutauriri weGreat Zimbabwe University vaAnderson Chipatiso vatenda kuti vakakwidza mari yekotoro ino. Vakakurudzira vadzidzi vari kuremerwa nekubhadhara mari kuti vasvake zvikwereti zvedzidzo kana kuti maeducational loans vabhadhare mari yavo.
Hongu, tava nemafees matsva. Vada kuziva zvizhinji vanoenda pawebsite yeyunivhesiti ino yeGreat Zimbabwe University. Mavunzawo futi kuti vana vanomakwanisa here. Isi tinodavira kuti seyunivhesiti tine nzira yakareruka yekuti vana vakwanise kubhadhara, vanokwanisa kubhadhara muzvidimbu asi nenzira yakatenderana.
Sangano reZINASU rati riri mubishi kukurudzira nhengo dzara kuti dzirambe kubhadhara mari dzakakwidzwa idzi uye dzichiti dzichatora matanho akasiyana-siyana anosanganisira kuratidzira. Svondo rapfuura nhengo gumi dzeZINASU dzakasungwa dzaratidzira kukwira kwemari yechikoro paUniversity of Zimbabwe. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vainge vari pamabiko ekupiwa mubayiro kwevanoita zvemafirimu nemitambo yemaOscars nezuro vakasara vashamba muromo mushure mekunge mutambi ane mukurumbira munyaya dzemafirimu Will Smith arova mbama Chris Rock uyo anoita zvemitambo achityora vanhu mbabvu nekuseka mushure mekunge ada kusekesa vanhu achinyomba mukadzi waWill Smith Jada Pinkett Smith achitaura nezvechirwere chake. Smith akazowana hake mairo wekuva mutambi akakunda vamwe vose kana kuti Best Actor Oscar kanova kekutanga kuwana mubayiro uyu. Will Smith akapuwa mubayiro uyu pafirimu raakaita rinonzi King Richard akakunda kumadzimai kana kuti Best Actress ndi Jessica Chastain mufirimu rinonzi The Eyes of Tammy Faye. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kukurudzira vanasikana vanenge vasvika mazera ekutevera asi vachitadza kuita izvi kuti vanovhenekwa navana chiremba nekuti dzimwe nguva vanogona kunge vakaberekwa vaine chibereko chisiri kukura zvakanaka kana kuti vasina zvachose zvinozopa kuti vatadze kuita mbereko mune ramangwana. Chirwere ichi chinonzi uterine angiogenesis. Ropafadzo Mapimidze anotipa nyaya yemumwe mudzimai akaberekwa nechirwere ichi akazonyorawo nganonyorwa yeupenyu hwake.
Munyanzvi munyaya dzezveutano hadzisati dzaziva kuti sei nhengo dzemuviri dzemadzimai dzinopa kuti vakwanise kuita mbereko dzichitadza kukura zvakanaka kana kuti vamwe vachito zvarwa vasina. Mumwe akaita dambudziko iri ndimu zvare zeri paunique piri vane makore makumi mana nemaviri avo vakanyora ngano nyorwa yeupenyu hwavo inonzi I am also a woman. Mubhuku ravo iri vanotsanangura matambudziko avakasangana nawo muupenyu apo vakaroorwa ndokuona kuti havakwanisi kuita mbereko mushure mekunge vaongororwa navana chiremba. Vanoti vari mudiki vaive nedambudziko rekusatevera asi havana kukurumidza kuendeswa kuna ana chiremba.
Tiri mukudana nemomo, he wanted to marry me and then ndobva ndamboramba, you know. Ndichimuudza kuti ano, wait, let's wait until ndaenda kuma periods, because what I know is kana ndisina kutoenda kuma periods ka obvious handitoiti mwana saka. And then the guy munhu aida munhu wake ndobva atopusha zvokutoroora. Yeah, ndobva atororawo tikabva tatanga kugara tese. Ndakabva ndapereketwa nevanhu vatinogara naye. And then 3 months down the line, I mean like taitraya kuti tisangane pabonde zvisingaite. Like there was something that was blocking, you know. Asingakwanisi kupinda mukati. Like, yeah, so it was painful, you know. But it went on for days, you know. And, yeah, zvaitorwadza sezvokuti kana yangu vayacho unotonzwa kutobvunda kuti yo, like, kutotya kuti yasvika time yayo.
Mushure mekunge mbereko yaramba, muzvare piri vanoti vakazoenda kuna vana chiremba vakati vaifanira kuvhiiwa.
Tamaskana akatarisa akangoti it's a condition yakadaro kuti munhu anozvarwa akadaro, and then but it's one in a million, that's what he said. So yeah, we were both shocked, you know. I mean like, yeah, we're surprised because it was our first time kunzwa zvinhu zvakadaro. So now ndofa iye angoti zvoni saka zvatichaita, the only thing that's supposed to be done now is an operation, you know. Ndofa ati operation kungoitira kuti chi ukwanise kusangana nemurume wako, you know. But mwana, unfortunately, haukwanise kutoita mwana zvachose.
Vaendera mberi vachiti nyaya yekushaya mbereko yakapa kuti vanetsane nehama dzemurume idzo dzaisanzwisisa dambudziko ravo.
Takuenda ukumba, you know how it is. Vanhu vanotaura kubva vati kuroiwa hakuna zvakadaro, there is nothing like that. Munhu angambozvarwa asina chibereko and all that.
Asi muzvare piri vanoti handivo chete vane dambudziko iri, sezvo paine mamwe madzimai avanotaura navo padandemutande reWhatsApp vane dambudziko rechirwere ichi vanobva kunyika dzakasiyana siyana dzemuAfrica. Dr. Nyaradzo Mugodi vanoti dambudziko iri rinowanikwa mumadzimai zvinopa kuti vashaye mbereko.
But kazhinji kana paine urema uripo patiri kuona, kazhinji mukati mune zvimwe zvakakanganisika, futi even mafallopian tubes pamwe chibereko panenge pasina, maovaries and so forth.
Mashoko aya akatsinhwawo nemukuru weWomen's Action Group amai Edna Masiwa nasachigaro veWomen's Coalition of Zimbabwe Harare chapter amai Charity Mandishona, vanoti vanosangana nemadzimai ane dambudziko iri mubasa ravo rekurwira kodzero dzemadzimai. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropa Fadzo Matinidze.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. nasi, tiri kutarisa sarudzo dzemabi-elections ayo achangopera kuitwa, uye hondo yekuUkraine. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930, 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 6175 7255 pa shortwave. Zvongwa idi yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mutungamiri weTCCC vaNelson Chamisa vanoti vari kufara nezvakabuda musarudzo, asi vachiti Wozek iri kukundikana kuita mutongi gava. Vakatungamira MDC Alliance musarudzo vaDouglas Monzora voramba mashoko ekuti mubatanidzwa uyu hauchina chivimbo navo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai muchinzwa nhau dze isindebele.